Izvi zvaziviswa nemunyori mukuru mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwevana Dr. Gerald Gwinji. Avo vati bazi ravo rakatora makore akawanda kugadzirisa mutemo uyu nekuti raida kuona kuti zvese zvinonetsa vanhu zvagadziriswa. Vati mutemo uyu wakagadzirwa mugore re1924 uye pave nezvirwere zvakawanda zvavepo kubvira panguva iyi, uye mutemo uyu wave kugadziriswa kuti ufambirane nenguva.
Bhiri yedu republic health aid rokuona nezvemutemo unonita nyaya dzeutano muvanhu muruzhinji munyika, iko zvino parasvika rasvika pakuti kabhineti yedu yakuigarira pasi kwemazuva mashoma anotevera, kana rakugarirwa pasi nekabhineti raakuchienda manje kupalamendi. Paramendi ndoyozodzokera kuvanhu kuona kuti bhiri rachona rarirwa zvakanaka here, kana zvadzoka ikoko rochipedziswa zvakanaka.
Sachigaro wekomiti yeparamendi inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vaudze Studio 7 kuti zvinofadza kuti hurumende yave kugadzirisa mutemo uyu kuti ufambirane nezviri kuitika mazuva ano.
Isusu tafara because it means pane zvataita, and takambotaura naminista also minista akati even kind of cabinet utanoipusha futi, because takavaudza minista kuti hamungagari makore esaya muchingonyora bhiri 1, it means pane zvamakaidzimu imomo also pane zvamuri kushaya kuti zviende kupublic.
Mutemo wepublic health act sezauri haubvumidze vana chiremba nana mukoti kuti varape vechidiki vanenge vaine zvirwere zvepabonde, kunyange hazvo paine umbohwe kuti vechidiki vakawanda munyika vari kuita zvepabonde vasati vasvika pazera rinobvumidzwa kuita izvi. Dr. Labode vati kuwandiswa kwemutemo uyu kuchagadzirisa izvi pamwe nedzimwe nyaya dzakaita sekuti vana amai vakazvitakura vanofanirwa kubatsirwa pachena muzvipatara zvehurumende.
Hausabatsira because pane imwe tumapolicies turipo tisiri mutemo kunge nyaya yekubhadhara kumakuchipatara. Hauzi mutemo, even ukaenda uri over 60 mutemo uri kuti haubhadhari, asi ukasvika ipopo vakati vari kuda mari hapana zvaungaita unotoenda. But dai kune mutemo unoenda kunotsvaga lawyer kanzi ndibhadhari. Pane malawyers vanoita zvefree ava nemazimbabwe human rights lawyers, but hapana challenge yaungaita.
Imwe nyaya inotarisirwa kugadziriswa nemutemo uyu inyaya yekupa mari kunyaya dzeutano munyika. Pari zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzeutano, sezvo hurumende iri kutadza kuisa mari inokwana kunyaya dzeutano zvari kukonzera kuti vakawanda munyika vashaye mishonga nezvimwe zvikwanisiro muzvipatara zveruzhinji. Vamwewo vanowana munyika kusanganisira mutungamiri wenyika varobert Mugabe, mhuri yavo, makurukota pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende havachina chivimbo nezvipatara zvemunyika zvekuti vari rapwa kunyika dzakaita seSingapore, India neSouth Africa. Dangwe ravamugabe amai Bona Chikore vakanobatsirwa mwana wavo kuSingapore, uye kutaura kudai vamugabe pachavo vari kunyika iyi uko vari kufungidzirwa kuti vari kurapwa madziso nezvimwe zviri kuvanetsa. Zvikamu makumi masere kubva muzana zvemari iri kushandiswa muzvipatara muzimbabwe zviri kubva kumasangano anopa rubatsiro pamwe nenyika dzakaita seUnited States of America. Dr. Gwinji pachavo vakatombochema-chema kuparamende vachiti zviri kuiti izvi hazvina kunaka zvachose, uye zvinhu zvinogona kushata munyika kana masangano aya nenyika idzi zvikamira kutsigira Zimbabwe nemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.